Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi kuri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwa kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitefenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hembe dzake chaidzo dzekuti atenge kunyange dzemubhero Netflix $ apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa.
ZCTU yoshora mari iri kunzi nehurumende ipiwe vashandi vanoshanda mudzimba.
Saka vari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached muleni ndokubva driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi.
Vanhu vanomwe vanoshaya munjodzi yemugwagwa kukwekwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru hurumende. Vashandi ava vanzi vatambiriswe mari iri pasi pemadhora zana nemakumi matanhatu nemasere munyika kana kuti madhora matanhatu chete, asi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Hurumende yaratidza kuti haine hanya nevanhu vemuZimbabwe, zvikuru sei nevashandi vemuZimbabwe. Mari yatara kuti vanhu vapiwe inova mari inongotenga $6. $6 kunoku yakungotenga chete chigodhi, chikoreva kuti munhu ari kushandira mwedzi wese kuti apuwe hupfu chete. Izvi hatisatambozviona kana muRhodesia makatambudzika vashandi havana kumboshandira kutenga chipaketi chimwe chete chehupfu. Zviri kureva kuti udzvanyiriri hwaenderera mberi ende hapana imwe nzira yatingaita kunze kwekuti vashandi vamire nesimba varwise udzvanyiriri sekurwiswa kwakaita udzvanyiri weMurodisha.
Zvino nenyaya yekuti zvekudya nezvimwe zvose zvinoramba zvichiita chamuramba mhuru kukwira mitengo, vashandi ava vangakwanisi here kurarama muZimbabwe yanhasi?
Vashandi ivava hakuna kana mumwe chete anogona kuti nemari iyo yaanopiwa atenge chikafu chevana chemhuri yake anenge asiya kumba. Haagoni kuendesa vana kuzvikoro. Haagoni kuti akarwara iye anorapwa kuzvipatara. Kana akarwarirwa nomubereki haagoni kunorapisa mubereki. Uyezvo zvaakureva kuti haachitorina mari yetransport chaiyo yekuti adzoke kumusha kana neholiday kuti ambonoona hama. Hazvichakwanisiki. Hembe dzake chaidzo dzekuti atenge kunyange dzemubhero Netflix $ apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa wokuti vaite varombo wokupedzisira. Asi izvi zviri kuramba zvichienda kuvashandi vese, zvaakusvika kunyange kuvashandi vepamusorosoro. Vana chiremba vari kuchema, varayiridzi vari kuchema, vemumabhanga vari kuchema. Mushandi wose atambudzwa munyika yechipitirwa.
Asika vehurumende vamutasa vanotioka vashandi ava vanenge vachigara mudzimba kunyanya, nekudaro panenge pasinawo mari idzodzo dzekubhadhara mitero yemba pamwe nemari dzekukwira mabhazi zvinoitwa nevamwe vashandi vachienda kubasa zuva nezuva.
Hakuna mushandi anogona kubvumidzwa kuti paanoshanda anoya nemhuri yake, anoya nevana vake vachidya ipapo, vachienda kuchikoro ipapo. Vashandi vava vanhuwo vane mhuri dzavo, vanotoda kuchengetawo vana, vamwe vakasiya vana kumisha, vamwe vane vana vari kuzvikoro. kunyange futi zvakadaro vanevo vabereki vanenge vachitarisira kuti vanoda kuchengetwa. Saka tinoona kuti mari iyoyo kunyange akanzi anogarapo achidyapo haikwanise kuti munhu aite upenyu hunotarisirwa kuti ndo upenyu hwemunhu hwakafanira.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina zvikwanisiro nekudaro haikwanise kuti iwedzere kana kuti iti vashandi vawedzerwe mari.
Nyika ine zvese zvakakwana zvekuti vanhu vagare zvakanaka, vashandi vechibhadharwa zvakanaka. Asi paita ugororo, paita umbimbindoga, paita udzvanyiri usveta simba hwakanyanyisa.
Mutungamiri wezvetcu vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vanomwe vakafa nezuro, vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekubonderana kwebhazi reZupco rainge richienda kuHarare nemotokari yerudzi rweHonda Fit mugwagwa weHarare Bulawayo pedyo nekwekwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mutyairi weHonda Fit akapinda munzira yebhazi, izvo zvakaita kuti mutyairi webhazi aedze kumunzvenga kuburikidza nekubuda kunze kwemugwagwa. Asi motokari diki iyi inonzi yakazorovera pavhiri rebhazi rekumashure ichibva yapidiguka ndokuuraya vanhu vose vatatu vainge varimo. Bhazi rinonziwo rakazonorova muti pamwe nedzimwe motokari zvakasiyawo vamwe vanhu vatatu vainge vari mubhazi iri vafa, wechina achizoshaya asvika kuchipatara. Jonga Kandemiri weStudio 7 akakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Yes, aita tsaona yebus accident pabonderana bhazi reZupco neHonda Fit pa209 kilometer peak Harare Bulawayo Road pajoni Gogo turn off takatarisana neinonziyo kwekwe Truckers Inn. Pari kunzi Honda Fit yanga ichibva nekuHarare direction, iri bhazi reZupco richibvawo mukwekwe richienda kuHarare. Saka pari kunziwe Honda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times pakafa vanhu 3 vanosanganisira driver. Bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu murijanga achitenga mavise. Ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi. Saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo, umwe azofira kuchipatara zvichireva kuti vanhu vese vafa i7.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti hurumende inofanira kukasika kusimbisa mitemo inosungira vemabhazi kuti vasamhanya kudarika makiromita 70 paawa kuitira kuderedza uwandu hwetsaona dzemimugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga.
Isu maonero edu ndeyekuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanyo vhete mutsamotikari, izvo zvinozivisa aupenyu hwevafambi panguva yakaoma zvokuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu. Isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanyo vhete mutwa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa. Zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richipopa mabreki chaizvo chaizvo rovhurazi tunotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvozoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu. Tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol, munodawo VID kuti inge ichigara iri munguva nenguva.
Imi muri kungotarisa divi remapurisa neveVID, ko varidzi vemabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi?
Tiri kuzvitarisa, ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemaspeed limiters. Tiri kutarisa saidzi vavo kuti ivo vanofanira kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive. Vakabva mumadhiraivha mazhinji ari kudhiraivha mabhazi vane madefensive, vamwe vacho semaongororero atakabva kuita tukudzwe vonano wakurwara chewo tukudzwe vonano wakadakwa chewo zvese zvichitariswa izvozvi tinoda kuti kana driver aonekwa achivhitimisa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here chii chiri kuitika kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundudzo yatinoti matageti aya kuti varidziri dzimotikari vari kuita sebhozi aive mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakatowandei kudhonzwa kwevanhu kushungurudzwa kwevanhu vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu saka ndozvimwezvo zvatichikuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona
matanhoapa amuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi
matanhoatu tiri kuita isu sepassenger association of Zimbabwe tiri kuendesa petition kuparliament takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu takatarisa netsaona dziri kuwanda mupetition medium takanyorawo nyaya dzemasid limiters idzodzo kuti dzinonge hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isusu sepassenger association vagadzirise mutemo uri kudangogadzirisa padiki diki chaipo chaipo kuisa kuti hapanonzi end pakanzi kana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe cheteyo ndozvatiri kutarisa
avo vanga vari mukuru wepassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliat vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa naure Zim Live rinoti vanhu vose vainge vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix Mine uyo wakadhirika nemukwe vaFortune Mupundu vanoti vanhu vashanu chete ndivo vange vasara kwete makumi maviri sezvainge zvichifungidzirwa. Vanhu vaviri chete ndivo vakabuditswa vakafa. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti bazi rezvemamiriro ekunze reMet Department riri kuyambira kuti muguta reBulawayo nedunhu reMatabeleland South muchanaya mvura yakawandisa nhasi zvekuti vanhu vanofanira kungwarira kuyeredzwa. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuMidlands neMasvingo. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti vamwe vana mukoti pachipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals vari kuita basa rekuba mapiritsi emaantiretroviral kana kuti ARVs anofanira kupiwa vanhu pachena votengesa nemadhora 10 ekuAmerica pamapiritsi anodiwa nemunhu pamwedzi. Nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire voga zviri kutsikwe moyo yavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadii zvenyu vateereri veStudio 7 nemi munoripawo chirongwa. Ine ndoda kutaurawo maererano nenyika yedu yeZimbabwe. Chiri kuitika ndechekuti panyika yedu yeZimbabwe isusu ngatitarise kuti dambudziko ratinaro nhasi ino kuti rakanyatsobva papi chaizvo chaizvo. Semaonero angu dambudziko ratinese isusu panyaya yeZimbabwe rakabva panguvayo takatorwa minda. Saka inini maonero angu ndezvekuti chamisa kana munangagwa chero kana ani kana chiwenga hakwanise kusimudza nyika iyaye. Isusu ngatiti purezidendi ari pachinzvimbo nhasi uno ngaarivhese adzosere varungu mapurazi Zimbabwe idzokere pekudhare popai nokuti tibude mumaproblems. Kana tisina kuita izvozvo maZimbabwe dzikura ticharamba tichisafa kusvikira rini. Ndatenda hangu.
Ya mashuya sepastudio 7 apo vose vanotipa nyaya dzinonakidza. Ini ndinonzi Dennis mabhera pakapu apo mai mapato mairi cheti kana chamisa ichida kuti ngatitaure nemunangagwa direct haana chaakanganisa murume uya because is one of the best heroes muZimbabwe. Saka Zano nofana kuti nyatso kunzwa zvinotaura murume iyi because all always Zano yakagara yakaita kuti MDC isawina because unotoziva kuti kana ikawina zvinhu zvinonaka chete. Saka pakunaka kwazvo taachida kuti iye Mnangagwa anyatsoziva kuti murume uyu uripo for peace. Chamisa uripo for peace, not for violence. Haana wakauraya, haana wakaita zvakashata. We don't like to consider other groups kuti dzakamira sei, asi Chamisa is the best leader in Zimbabwe. Saka Mnangagwa ngamunyengerere murume iyi vataurirane because he is a man of peace. This is a tosina Mnangagwa wacho paagara nezvo kuti kana mudhisiki kapinda vanhu vanogara zvakana. Izvi zvanhu zvinoza kungofunga hake mutambo kuti kwanza hati kuti apinde nekuti anozotora leadership. Tatamburawo kumana vanhu vaakupera nezhara wakomana nezvirwere zviri kuuya izvi zvotanga vamunzi vanhu ngavafundiswe kuHarare. Tinozoita sei necorona? Vanhu vanopera kufa muZimbabwe muyamami because zviri kufamba slow zvinhu zvacho. Zvati akatobviswa vanhu kudhara.
Kwazwai kwazwai kwazwai. Handini madziki ndiri pano pari suti apo vakomana, ina hangu ndoda kutaura chokwadi. Hurumende yedu tinoida, nyika yedu tinoida, asi ndinoona zvinondishamisa China iri kurambidza wanhu kuuya munyika mavo vanobuda nekupinda. Isu tiri kuona kuva tichitora vamwe vanhu vanosvika kuma500 vanosvika vachiuya kuno tisina zvigadziriro zvakakwana. Chirwere chakapinda muno chinopera kuti uraya. Ngavamisiwo vanhu vari kufamba kwakafanana nasaira nenyika dzese dzakapoteredza dzine zvirwere izvi. Chirwere ichi checorona ichi dziro yakakunda pane kurapa. Prevention is better than cure. Uyezve ndinonzwa futi vamunangwa wazvataura kuti hanzi nyika inongogadzirwa nenhaurirano. Munotaurirana niko nhaurirano dzacho imi muchitaura kuti pasine mhandu kana iri opposition party.
Makadii tete mafema akadini? Ndinoitwawo manyika ndiri kuJoburg South Africa. Ndokumbirawo Chamisa kana aine mwoyo wekuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, ndokumbirawo kuti agare pasi naMnangagwa taure wawirirane ndokunge aine chido. Kana vachinge wawirirana wese vapa tepo vakupanana pfungwa, koitawo purogiramu yekuti munhu wese ari kuziva kuti akapiwa ane masanction kubva kumukuru wacho kusvika vese wese vari kuziva kunzi akapiwa masanction. Masanctions akapiwa muZimbabwe pamusaka panhingina nhingina nhingi, ivo ndo vakonzesa kuti masanctions auye. Vanhu ivavo ngavaitwe phase out so that toita start afresh. Hozi tinongochema tii masanctions anangopiwa Zimbabwe? Akapiwa vakuru kuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu ndo vanokonzerepo vakapiwa masanctions. Vanhu ivavo vakabviswa, ndinoona kuti izvo zvinofamba zvakanaka.
Zita ndinoitwa Hlulane Hasani Malaji from Chiredzi South, Chief Sengwe Headman Chilonga. Taitawo dambudziko ratisiri kunzwisisa. Vanhu vakawanda vasara vakangoshama muromo, havachaziva kuti voita sei. Pane nyaya yemurungu ari kunzi ari kuuya kuzorima sora achitorera vanhu minda dzavo, uye takazamawo kuti titaurewo nemadzishe edu, havasi kubudisa nyaya yacho pachena. So zviri kutinetsa Studio 7, dai matipawo zvimwe zvatinga zvingabatikawo, kana kuti motumirawo vatori venhau vombondonyatsoona kana kubvunzawo kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda hangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7. Asinei nechekuita neStudio 7, tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuda kuderedza uwandu hwemari inopiwa nyika dzichiri kubudirira nezvikamu 21 kubva muzana pabudget remari inosvika mabirioni makumi mashanu nemashanu kudzika kusvika pamabirioni makumi mana nemana. Asi nengo dzedare House of Representatives dziri kuramba kutambira kurudziro ye White House iyi. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekuvandudza mashandiro ayo panyaya dzekusora mushure mekunge nyika dzakawanda dzakwenenzvera humizha hwadzo pakusora. Mukuru werimwe sangano rekusora muAmerica reNational Counterintelligence and Security Center vaWilliam Ivainana vanoti America iri kutsvaga nzira dzekuti ive pamusoro-soro pakusora. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa sarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats dziri kuitwa kuNew Hampshire nhasi. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutanga dzakaitwa kuIowa. Munhu anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mukuziya nezvesarudzo idzi, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaPromise Sunday tikatanga nekuvabvunza kuti ndiani wanofunga kuti achakunda.
Pamakwikwi akaitika kuIowayo vakabhaku vakaita mangange, saka tiri kutarisira kuti pakati paBernie Sanders naPete Buttigieg ndo panogona kubuda achakwanisa kukurira musarudzo idzodzi. Semaonero anguwo inini hangu ndeyekuti New Hampshire inzvimbo inofarira Bernie Sanders, because tinoona kuti makore apfuura aya Bernie Sanders akatombokunda Mike Clinton.
Asika takaona kuchiita matambudziko makukutu iko kuIowa uko, zvakabuda musarudzo zvikanonoka zvakanyanyisa kubuda, hapaite here mamwe matambudziko akadai?
Atitarisiri matambudziko akanyanya semaonero atiri kuita, nekuti processes dzinoitwa kuIowa dziya dziya dzakasiyana neprocessi maitirwo anoitwa zvinhu kuNew Hampshire. KuIowa kunoitwa macaucuses ndeyekuti vanhu vanoungana panzvimbo dzakasiyana-siyana vari masupporters, even mumba memunhu chaimo vanogona kuungana vochisarudza vari mumba memunhu kuti ndiani watiri kuda ende zvingodaro zvingodaro. Saka zvinoitika kuti maresults anonetsa kuti aunganidzwe, but uku kuNew Hampshire atori maprimary chaiwo chaiwo kuti vanhu vanotosvika vachitovhota mavoting chaiwo chaiwo. Akati kwesere handifunga kuti kunogona kunetsa hazvo, sezvo futi party yemaDemocrats dambudziko ravakaita iroro rekuti zvinhu zvavo zvakaramba kunatso kubuda zvakanaka kuIowa. Tinovimba kuti vagadzirisa zvichininga mupini zvavakasangana nazvo, so that moving forward process dzavo hadzikanganisiki.
Totarisawo vaJoe Biden vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaBarack Obama, vanenge vari kutatarika sei zviri kudaro semaonero enyu?
VaJoe Biden mupoliticien auya uyo watingati ava seasoned, agara mupolitical system yeAmerica kwenguva yakareba, ende I think semaonero angu muno muAmerica tinenge takuona kuti munhu tamupa mikana yakawanda yekuti pfungwa dzake nematongero ake akwanise kuita contribute. But pari zvinezvi vanhu vanonga kuda kutsvaga kuno munhu mutsva ane maideas matsva, zvasiyana nezvekwedu kumusha uko kuti munhu anoita chifirapo. Saka rotatisa even pakapinda vana Clinton paipai vachitorera ushe kubva kuna vaGeorge Bush Senior, vanhu vakangoti inowa tiri kuda zvinhu zvitsva. VaObama pavakapinda paya paya first black American, maAmerican voters they get excited nekuwana new faces, maideas, manew one.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi achangotanga Paola Serra.
Hatina, ndinonzi Paula Sarah ndakakurira kumberengwa ndakaberekerwa kumberengwa ndikadzidza kudhadhaya Chavani ndikazoitira A-level yangu muBulawayo Cool Spaces ndakatanga kuimba mugore ra 2013 nangu zvaro ndichifara zvokuimba asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandaka feature mualbum yeku Eagle Life kwa Prophet Shiza ndakazo ita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyanso kutanga kuita album rangu
Namba refu renyu rekutanga rinonzi
album yangu yokutanga inova iyo yega for now inonzi Call on the Name of the Lord ine sungura ine chakasiyana siyana ndakatanga munakandi inspire kuimba ndichikura ndifungisai ya ndaingonzi ndoimba unge fungisai saka ndakangobva ndafarira kuimba sezvinoita fungisai although music yedu yakati siyani
ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo
album ku Eagle Life inengo video is mazuva mashoma anotevera inenge yakwanuka pa all social media PC, iTunes, Spotify, PC inenge yakwanuka we are working on that ni vanhu vakaficha home album rangu Lights of Audrey and I na Tinashe Soft anoimba ne Family Voices ufarira tinazvo zvokuti I think ndio the best so far pa album rangu
kandai zvenyu rekupedzisira
masoka ngo kupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira kuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa asi ndakaona kuti gore ra 2019 vanhu vakatsigira kwazvo musambo yedu saka ndoda kungotenda uyezve ndichingoti sezvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord meseji iripo ndeyokuti nangunzvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari ndiye anogona kutirwira pazvese saka ndoda kungokurudzirayo musabve pana Mwari ngatirambe tichinamata tichidaidza zita ramwari nyange muzimbabwe medu chinonaka tinotenda
aiwa tinotenda zvikuru muimbi ari kungotanga kusimukira Paula Sera vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekera nemufaro inwenyu blessing zulu ndokusiya mina ntungamiri nkomo munhau dzeisindebele
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuka njali mtaka zomose ola mugela emweni ngenjabulo ngolwesibili msaka 11 na kunhlolanja 20